reflecting the views of the United States government.
Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani 2:10 2024 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chanhasi.
Mahelpeka zvedu akawanda akabhura kubaakaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
kurwisa kolera iyo yoramba ichipararira nyika yose
Urungwa hukudereza tinadambudziko mchana kuti nechikonzonzero kuti bafasha makatanga kuwanda sekutora kwatikamboita tingati mazuva amaviri atata apura zvirwere zvemanyoka zvinotanga kunyuka
Rimwe sangano rinomirira varairidzi reZimbabwe Teachers Association rinoti zvinhu munyaya dzezvedzidzo hachina kumira zvakanaka asi bazi rezvedzidzo rinoti zvinhu zvakagadzikana iyi ndiyo mimwe misoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari kuimbisa kutora matano kudzivirira chirwere chekolera icho chinonzi nebazi rezveutano chauraya vanhu vanodarika mazana maviri nemakumi masere nevatanhatu 286 kubva zvachatanga kupararira munakukadzi gore rapera hurumende inotiwo ichatanga kupa nhomba vanhu vanosvika mamiriyoni maviri kuedza kudzivirira chirwere ichi ukuwo sangano reWorld Health Organization rinoti riri kugadzirira nzvimbo yekuvheneka chirwere ichi kuBulawayo vanhu vari kukurudzirwa kuti vageze maoko avo nemvura yakachena vadye chikafu chiri kudziya kugeza michero nemvura yakachena vasati vadya mukuziya zviri kuitwa nekanzuro yeHarare Evans Zininga weStudio 7 abata mutauriri wekanzuro yeHarare vaStanley Gama kuti tinzwe kuti zvakamira sei
Yeah, cholera remember I had a declare of yeah emergency. So all the things, the most of the results are put food to us, the fact that the cholera, the put some of those matches to the cholera. So my health workers were able, I know anger, I know other children back, I got the red back because you can never call me actually no cleaner. You know, do not have a better umbrella of one from the other cholera in one. I don't know. And if I'm under the cover, I'm under the cover for free. Number because we need the deputy. I'm not going to be able to do it.
Mutauriro wekanzuro ya Harare, Vasten Zigama, vari parunare kwa Harare, na Evans Zininga, we Studio 7. Evans, abatao wanona nezo kufamiswa kwa mabasa msanganore combined Harare Residents Association, va Ruben Akili kujitunzewo maonero avo.
Bese sanganore combined Harare Residents Association, ndura mba chizukera kumashoku, ataka tura gurera kapera, chitaura izuzu kuti, vani ivava, ngava tuakirwe kumwe kukuienda. Tingati kuno garika tunono tuwa mwe wanu iwa wava sidopa menza niso kutafara mastenzi ya yoko natupe ugare papo paka tuita kupiwa nikanzuri kutari Harare saka na izuzu tingati sita sila isusu kwepachunga not accountability sito Harare inofana kwe account upo
zino zofamba seja zino onzi mvura ya icharamba ichinaya kumatoro uku nikunjimbo zino njenga mvura wanu wachapona sei.
Shataita risa kutu urumende we nuita nekanzuru kutu apana muna ya mfana kutenderwa kuwaka matoro nekuti mudoro amugare vanu munu gara uove mumvura. Saka na izuzu izuzuwezu mkona mvura ya kuzara inyaya kuti nekuti munu gara mvura. Saka na izuzu itasuro yedwe kuti paifana nge paine urongwa wakona kutu wani iwa wafa amuto tenderi kukuwakwa kuti mutiwa kemo matoro imo momo.
Vagari vari munzvimbo idzodzi vari kubatsirikana sei munguva iyoyi?
Urongwa hwekuderedza tingadambudziko mutaona kuti nechikonzonzero chekutopafasha makatanga kuwanda sekutaura kwatikamboita tingati mazuva maviri atata apfuura zvirwere zvomanyoka zvinotanga kunyuka saka izvozvo zvinoita tichitarisira zvakare kuti zvinhu izvozvo zvinogadziswa vanhu ivava vari kuda mvura dzekumwa vanhu ivava vari kuda magumbeze vanhu ivava saka haisi nyaya yekumboti vanhu ngavangonzi ngavabve vaende kwakasiyana siyana. Asi vanhu ivava varifanira kuwana rubatsiro rwakasiyana siyana runobvira kungava kumvura runobvira kungava zvekupfeka runobvira kungava varume kutogara chaimo chaimo saka ene tikati gore rakapera vanhu vakatombotorwa vakambonogara kubudiriro kune imwe hoo yekanzuro ndozvimwe zvatanditarisa kuti in the interim kana kuti munguva pfupi pane zvinofanira kunge zvichive zvinoitwa munguva yemberi kana kuti nguva yakareba tinoita kutarisa kuti vanhu ivava vapiwe pamwe pari nani asi pari zvino panga pachifanira kuitwa nzvimbo dzatoti maevacuation centers kuti vanhu vave vanoendeswa munzvimbo idzodzo vachiita zvokutotakurwa vachiendeswa ikoko vachionekwa kunzi vanonogara zvakanaka nekuti mvura iyo nemamiriro akaita denga hationi vanhu vachizowana mufaro mazuva mavi matatu ari kuteera nechikonzero kuti mvura yacho iri kunaya zvakasimba.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano recombined Harare Residents Association vaRuben Akili vanga vari parunare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichitevera kuvhurwa kwezvikoro nezviuro rimwe sangano rinomirira varayiridzi reZimbabwe Teachers Association kana kuti ZIMTA rinoti zvinhu hazvina kumira zvakanaka munyaya yezvedzidzo. Munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vanoti varayiridzi havasi kufara pamusoro pemihoro yavo ukuwo vabereki havasi kufara pamusoro pemari yedzidzo. VaTaderera vanoti yave nguva yekuti hurumende ichigara pasi ichigadzirisa zvinhu nekuti pave nemakore mazhinji vachingovimbisa zvisiri kuzadzikiswa.
Ngoma ndiyo tanonoka zuva rekuvhurwa rafamba zvakanaka chose semazuva ose vabereki vazhinji vanotinonokei kutsvaga nzvimbo dzevana sezvo gore riri kutanga vanotinonokei zvezvakare kuuya kuzobhadhara mari dzezvikoro kunyanya avo vanenge vaine vana vagara varipo pazvikoro saka ndingangoti rafamba zvakanaka hapana chimwe chamboshamisa.
Saka vaTaderera zvikoro zvichivhurwa kudai zvichemo zvavarayiridzi zvakamira sei uye hurumende inoti kwamuri?
Varayiridzi vari kunyanya kuchema panguva ino iyi inongori nyaya ndiyoyo imwe chete nyaya yemihoro iyo hurumende apa yakangoti zii tichitarisira kuti iyo hurumende itideidze tikurukure tionesane kuti pane zvavari kutipa here kana kuti kwete. Hurumende yakangotivimbisa kuti tichagona kusangana mumazuva mashomanana omwedzi wokutanga waJanuary asi pari zvino havasati vatideidza tikutarisira kuti vachatideidze chero iri nguva ipi zvayo muchinguva chipfupi chinotevera.
Imo muzvikoro makamira sei vataderera?
Maerana nemamiriro akaita muzvikoro. Uye zvatingada kuona zvitwa nehurumende maerana nezvidzidzo. Kunyanya yekuti vachipedzisa nyaya yekuti curriculum review yavakati iri kuitwa. Vachinyatsotiudza kuti tichiona kuti tiri kufamba tichibva kupi tichienda kupi. Zvakare, nyaya yatingada ndeyekuti sezvo tiine curriculum idzva kana kuti ratingati competence based curriculum yatova pachidanho chepamusoro, tikutarisirawo kuti hurumende ive inokwanisa kuti ikwanise kuti iwanise zvikoro mabhuku anoenderana nezvidzidzo zvitsva zvinova zviri kuuya, kana kuti kuita makosi anoita kuti varayiridzi vagone kuzova vanenge vachiita basa ravo zvine unyanzvi nekuda kwekuti vanenge vadzidzira kana kuti vayeuchidzwa izvo zviri kutarisirwa mukarikuramu itsva iyo yakadai kuitwa reviewed, asi iri kunzi yakamirira cabinet meeting kuti vachizonyatsotaura kuti tiri kubva kupi tichienda kupi.
Saka sekuona kwenyu vataderera, pazuva ranhasi chii chinodiwa muzvikoro?
Takanangana nezvidzidzo, tinoda mabhuku, tinoda zvakare makosi atingati maworkshop, masemina ekuti varayiridzi vazova vasingazopedza nguva vachiedza kuziva kuti chii chiri kuitwa, tiri kubva kupi tichienda kupi. Zvikuru kuru tinotarisira kuti hurumende itipe mari. Iri nyaya yemari hatimbofi takainyarara nekuti mari iyo hasati yakwana. Isusu tange tagara tataura toda 840 kareko, asi pari zvino havasati vadii, tichiri pasi pe400 300 yavakati zvakare itange ichitetswa. Saka tiri kutotarisira kuti vatipe mari ndokuti varayiridzi vagone kuzova vanodzidzisa vana zvinoenderana nezviri kutarisirwa naiyo hurumende, vabereki navamwe vose vatingati mastakeholders.
Avo vange vari munyori mukuru weZimta vaGoodwill Taderera vari parunhare nestudio 7. Zvichakadaro, mutauriri webazi rezvedzidzo yepasi vataungana ndoro vaudza studio 7 kuti vari kufara nemamiriro akaita zvinhu muzvikoro.
Tiri kuona kuti zvikoro zvedu zvakawanda zviri kubatana nevabereki nevemunharaunda, vachibatana nemabhizinesimen, vachibatana nevanhu vatinoti maalumini. Maalumini ndo vana vaya vaya vakadzidza muzvikoro zviriko izvozvi, kuti kuda ndakazodzidza seni ndakadzidza kwakutama kare kare, ndopota ndidzokerawo pakutama ndichiendesawo makombiyuta angu kana kuti ndoendesawo makiti ebhora kana zvibhora zvekuti vana vatambe. Zvinova zviri kuita kuti zvikoro zvedu zvienderere mberi.
Asi vandoro, varayiridzi vari kuti muzvikoro hamuna zvikwanisiro zvakaita semagetsi kuti vadzidzisevo zvinhu zvakaita seICT nezvimwe. Chii chiri kuitika? Chii chiri kurongwa nebazi rezvedzidzo pamusoro penyaya iyi?
Isu sehurumende tiri kuenderera mberi takabatana semapazi ehurumende, kunoti iro bazi rezvedzidzo primary and secondary education, robatanawo neministry yeenergy and power development, robatanawo neministry yeICT, tichiisa yatinoti magetsi, connectivity neinternet muzvikoro zvakawanda, kunyanyanyanya zviri kumaruva nezviri kuchamhembe kwenyika kunenge kuri kumahombe kombe kwenyika, ndokwatiri kunyanya kutarisira kusinganyanyosvika vanhu vakawanda. Saka isusu tiri kufara nemafambiro atiri kuita. Kune vaya vanenge vachizongotaurawo zvavachishoropodza, asi matarisiro atakaita isu sevanhu ve
avo vange vari mutauriri webazi rezvedzidzo vataungana ndoro vari parunhare kuHarare nestudio 7. Sachigaro yezvidiki verimwe sangano rinomirira varayiridzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUS vatekmo mushanga vanoti vadzimba basa nebazi redzidzo yepasi vachipomerwa mhosva yekukurudzira varayiridzi vechidiki kuti varamwe mabasa uyewo kuti vakarovha basa kwemazuva anodarika gore rose. Tinako kwanisa kunzwa divi rebazi rezo jizo epasi, sezo mtauri rebazi ili vata ungana ntoro, vanga wasa tuwa pindura mivunzo yedu ya tava tumira tisa itaenda pamepo. Ngati nzwe urukuro ya ito anavamsanga na jonga kande miri we Studio 7.
Takambo ita maswago za taka ita ne hurimende na minister of primary and secondary education. So iyo wari kiti iyo wari kiti kushana ne kiti kita imobilize ma teachers especially wechi bliki kuti waite ma industrial action ayatai ita anezi incapacitation ku kukuri gilawara ili kiasana kumabasa kana maiza awo kina kisa shakaka anezo kita mzila wotu mbukuzi ya rizwa mbukumbu kita ya sandi marubi kutu wa asana kina upana so inindri kunzi ndamikuwa basa na kisinda imobilize wechi kuti wari kukenda kumabasa awo.
Saka muri kutambira sei mosha ya muri kupomerwa iyi uye danho razotorwa nehurumende rekukumisai basi?
Handikutambira mosha iyoyo, handikutambira vaya vatorwa nehurumende nekuti idanho rekuda kumisa isu vechidiki, rekuda kumisa maticha, rekuda kumisa maunioni especially amabva nekuda kuchiya zvinhu muZimbabwe. Iyo anorisiya vachiti zvemilitari kuchiya zvinhu inomobhiliza vanhu vakawanda kuti vange vachiorganiza vari mumateaching community kuti vamobhiliza nekuti vazive kuti toita seiko sematicha tiite kuti remangwana renge rakajeka. So isu handisi kutambira danho iroro nekuti idanho rekutotageta isematicha emaga netoezvaticha zvinhu muZimbabwe kuti tisiye activism yedu tichisaitira kodzero dzevashandi.
Saka muri vangani vamiswa kumboshanda uye mamiswa kushanda kwenguva yakareba zvakadini?
Ya inindatoimiswa basa zvachese zveupenyu hwese discharge from service kusvika hanoende zvaapinda after 5 years discharge iyo yapera enda kutanga kwaapinda basa bandiri kuona kuti mwamanzo netezvatichaze zvine china umwe mushandi ude ari kumidland province akaitwa zvezvi same.
Saka mune matanho amuri kutorawo here ekupikisa danho irori pamwe nemhosva yamuri kupomerwa sezvo musiri kuzvitambira?
Zvekwadi titori nematanho atiri kutora tiri kuapinda nyaya iyi kulabour court nekuti tiri kuona kuti mutongwa vakapa even kambiri kuti ndakarodza kubasa kwemadhezi anokwana 369 days izvo zvisiriizvo zvamunge ndakarodza kubasa zvava kuti ndezvandakarodza kubasa kukonzeresa mutemo wavapari unge uripo. Saka tiri kuti tiri kuenda kulabour court naapinda nyaya iyoyo makoti edu sezvati anenge ari kwechad but tichida kuti vangoonawo kuti aiwa zvavava kuita izvi zvava zvekuda kutongwa nedemo zvavazvekuda kumisa varairidzi zvavazvekuda kumisa vashandisi vaone vachiratidzira kuti vazoita marait avo kuti awanika achirespekitwa nehurumende iyoyi.
Avo vange vari sachigaro vechidiki verimwe sangano rinomirira varairidzi reatus vatecmo mushanga vari parunhare kumarondera west najonga kandemiri westudio 7. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Magadii pastudio apo magadiko. Aiwa muri kutaurana mukoma bhisho paCape Town apo. Aiwa ndine mashoko mashoma endoda kungobvunzwa kuna navo munoti ana taungana ndora reeducation apo. Aiwa vavazi vanhu vekubvunzavo saka hapana chinobuda kana mechibvunza vanhu vakaita saivavo. Iro zvizvi vana vake hapana kana hwana ari muZimbabwe imomo. Vese vari kudzidza kunzo kuti vaakubva ikoko vazouya futi kutungamirira vana vedu. Ndokuti mukatarisa vana vana munangagwa vana vaanaye iwo pamusoro musoro ivavo. Hapana kana ane mwana arimo. Kuda kuti vana vavo vaakubva kunyika dziri kure uko kwavari kudzidza. Uya futi oomesera vana vedu futi vachivare vanenge vakurire muZimbabwe imomo nekuti vanenge vasina kudzidza. Saka isi wasting time kubvunza ana taungana ndoro. Havana chaunobudisa bvunzai veeducation wacho vanenge vari pagiraundi kwete kubvunze munhu anoswera ari muofisi hazvishandi chinhu hazvishandi gore rese richingotaurwa irori kaukiramu yacho iri kutaurwa gore rese iri kutaurwa tozoiona next year.
Tanga ndichida kuti ndipindurewo zvangu uyo wekueducation angachitsanangura kuti aiwa kwakarongeka tikutorikruta 2000 teachers vari kuaplya vakatowanda zvo zvinoratidza kuti vari kufarira basa ravo. Ndo dambudziko rataita muZimbabwe rekuti vakuru vedu vanofanira kutungamira vachitaura chokwadi mamiriro akaita nyika. Vanofanira kunge vachibuda pachena vachinyatsotsanangurira vanhu zviri pagiraundi. Vari kuziva here kuti ticha haasi kuenda kubasa nechikonzero chekuti zvinhu zvakanaka but arikungo enda zvezvo kuti pamwe vana ningagona kutenga shuga kuti ndiwe ikiro mayero because makatarisa ratitore example yekuti teacher ane vana la tatu vana ari kuenda kusecondary vari kuprimary ndaani chifarira kuti iye mutungamiriri wekueducation atipowo budget yekuti anosurvive sei mwedzi wese atipowo kuti iyi mari ichiswa yakadai so iyi yakamira yakadai achibhadharira mwana kuchikoro achida kudya achida otiudza kuti inomukwanira here maticha vari kuti vachibva kuchikoro vari kuenda kumaricho kumareserve vachipiwa mabasa ekurikicha mumunda kuti vakwanise kurarama vachiwana mabhageti echibago
tinodawo kumbotaura nezvemukati menyika medu umo muzimbabwe medu umo mumatakatiza nenyaya yenhamo nenyaya yekumbunyikidzwa umo ko iko zvino vari kutaura nyaya yekukwidza nemaschool fees zvikoro zvacho vanombozviasesa vaheri kuona kuti pavanokwidza school fees vana vacho vanodzidzira papi chaipo chaiko school fees yacho yavanokwidza koiwo zvavambotaurazve nezvefree education ko free education yacho iri papi kana mwana akubhadhara mari yekuti mubereki haatokwanisi kana kuireza mari yacho ticha wacho ari kubhadharwa $300 anaitarisira kuendesa mwana wake kuboarding school boarding school yacho inenge ichida $800 anoiwana kupi ko vanombotarisavo here zviri maringe nevanhu vacho vanofanira kubhenefita pakukwidza kwavanoita mitengo yezvunhu vanombotarisa here kuti vanhu vacho vari responsible kuti vazobhenefita pazviri vanowanawo sei maresources yekuti vakwanise kuzadzikisa izvozvo
Mangwanani, mangwanani, anatsononoka hwande pastudio 7 apa navese vateereri veduwe hurumende inonyaonawo here zvechokwadi inoonawo here zvechokwadi kana ichitaura kuti maticha ese ane rufaro ane mufaro usingaiti ngemari yavanopuwa muticha waanomboona unofara ndeupiko vana vavo vachitotambura zvisingaiti ende navo vana vevazhinji vanotitambura vetinoziva nematicha mazhinji etinoziva ko maticha acho anombofara ari kupiko ari munyika yepiko asingaonekiwo nevanhu kumba atoendawo pastudio 7 kundotaura zvinhu zvekunyepa kudaro studio 7 tinoiziva iri yechokwadi zvimwe zvinoregai kugamuchira vestudio 7 mani zvinotirwadza izvozvo katichinzwa kuti maticha ari kufara iwo achinonga svosve nemuromo zvinotirwadza taurirai vanhu chokwadi ndirini sefasi masunda zvakare ndichibva kubikta east
mamuka sei vashamarari vestudio 7 ndine nyaya zvangu diki diki yandiri kutoita mazuva ano ekueducation ndakanyanya kunangana nematrade unions avo I think kungobatsana kwangu kwakanaka unonzwa union ya Dr. Joe vachiti maticha tinoda kuti vapiwe $540 then union ya masaraurini unonzwa vachiti toda 1200 saka orait kana ndiye 1000 ndichida kupa mari inopani I think zvinhu zvinoda kungo kuti ngatingobatana dezvo kana vari nyaya dzemari ngavambobatana pane nyaya dzemari papa kuita kuti vange vane division muone ebasic request yesalari yavo kuda kungobatsirana I understand kuti vashandi vehurumende zvavo mari yacho nai mbichana zvayo but kana muri confused kuziva kuti muda mari government can make a full deal out of it
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp number dzinoti +1 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica vatongi vematare edzimhosva kudare reappeals court muwashington dc varatidza kuti havasi kuzotambira chikumbiro chevaive mutungamiri weamerica vadonald trump chekuti vanzi havakwanise kumiswa pamberi pedare sezvo pavanonzi vakapara mhosva dzekuda kuramba kutambira zvainge zvabuda musarudzo munambudzi 2020 vainge vari mutungamiri wenyika asi kunyange chikumbiro chavatrump chikasatambirwa nedare iri vanokwanisa kukwira kudarira pamusoro soro resupreme court mukuziya nezvenyaya iyi tabata gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masie
taona vatrump vachi nyaya yavo ichinzwika mu court of appeals for the district of columbia circuit uko kwavakaisa nyaya yavo vachitaura kuti saformer president wemuamerica ivo havafanikuva vachitongwa nenyaya yezvinhu zvakaitika vachiri mutungamiri wenyika iyo inonzi presidential immunity court iri kunzwa nyaya iyi nhasi ichiti kana vatrump vakanzi vane presidential immunity havafanirwi kuve vachionekwa vachitongwa dzimwe nyaya dzimwe dzavari kutongwa nemamwe matare kunze uko nyaya iyi yave nenguva ichienderera mberi yavatrump inyaya dzavo dzavari kubatwa nadzo in different atingati mastates anova zvichibva panyaya yaitika pavakadyiwa navabaite maelections avo vanhu vakati vakashedzera vanhu kuti vapandukire hurumende kana kuti congress isaite certify maresults angaiti vabaide vananga huna maelections saka idzi nyaya idzi ndo dziri kuva dzichimomotera vatrump and inyaya dziri kuti kana district court of appeals for the district of columbia yakataura kuti vatrump vari immune kana kuti havafanira kuva vachitongwa nenyaya idzi nyaya dzimwe dzese dzavari kupomerwa dzinoenderana nenyaya iyoyi yemaelections iyi dzinobva dzaita fall away kana kuti dzinofanira kuva dzamira
munozviona sei vamasiye
tichitarisa maonero atwitawo dare iri ragara iri riri kubvunzawo magweta avatrump nyaya dzakadzama dzokuti kana mutungamiri wenyika akapandukira hurumende kana akaita zvinhu zvezvida kupandukira hurumende zvinoreva here kuti havafaniri kuzotongwa kana nguva yavo yasvika and pane nyaya dziri kutaurwa zvakarewo nemagweta avatrump vari kutaura kuti kana vatrump vakanzi vanhu havana inganzi presidential immunity izvi zvinhu zvinokwanisa kuita pachirungu open mafloodgates ekuti mafomer presidents anenge akuitwa inonzi political persecution panyaya dzaanenge akaitawo vachiri mapresident
gweta rinorwira kodzero dzevanhu vachishanda nesangano reall hands on justice vakennedy masie vange vari parunhare kutexas muno muamerica nestudio 7 iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika hurumende mucameroon inoti iri kumanikidza zviuru nezviuru zvevana vari kushanda ichiti vadzokere kuchikoro hurumende inoti vazhinji vevana ava vakasiyiwa vari vega pamusoro pekurwisana munyika dzakakomberedza cameroon vachiti vazhinji vavo vari kuramba kusiya mabasa avo vachiti vanotya kufa nenzara zambia inoti mutungamiri wenyika iyi vahaka indi hichilema vasaina bhiri reaccess to information kuti rive mutemo bhiri iri rinonzi rakapinzwa muparamende makore makumi maviri apfuura kunyange hazvo vamwe vachiritambira vanorwira kodzero dzevanhu vanoti bhiri iri haribati zvimwe zvinofanirwa kuvemo sezvo nguva yedu yapera tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi kanzuro yeHarare inoti yave kusimbaradza urongwa hwekurwisa korera iyo yaramba ichipararira nyika yose rimwe sangano rinomirira varayiridzi rezimbabwe teachers association rinoti zvinhu munyaya dzezvedzidzo hazvina kumira zvakanaka asi bazi rezvedzidzo rinoti zvinhu zvakagadzikana ndiri muwashington dc ndini tanonoka wande ndichikusiyai muri maoko mamutungamiri ngomo nenhau dzeisindabele